Gakava rekupedzisira pakati pemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vebato remaRepublicans nevavari kukwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato remaDemocrats raitwa mangwanana nhasi paBelmont University muguta reNashville mudunhu reTennessee. Ange achikokera gakava iri mutori wenhau Christian Welker wenhepfenyuro yeNBC News. Nyaya dzakurukurwa dzinosanganisirawo nyaya yechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 223,000 muAmerica. MuAmerica mune kusagadzikana zvakare nenyaya yekunetsana kwemarudzi zvikuru vatema nevachena. VaTrump vati hurumende yavo iri kuedza nepose painogona kugadzirisa dambudziko iri.
Nobody has done more for the black community than Donald Trump. And if you look, with the exception of Abraham Lincoln, possible exception, but the exception of Abraham Lincoln, nobody has done what I've done. Criminal justice reform, Obama and Joe didn't do it. I don't even think they tried because they had no chance at doing it. They might have wanted to do it, but if you had to see the arms I had to twist to get that done, it was not a pretty picture.
VaBiden vati vatema nevamwe vanosarurwa vanofanira kusimudzirwa mumabasa avo.
We have to provide for economic opportunity, better education, better health care, better access to schooling, better access to opportunity to borrow money to start businesses. All the things we can do, and I've laid out a clear plan as to how to do those things.
Vaviri ava vatadzuranawo nenyaya yekuti America inotambira sei vapoteri. VaBiden vati panofanira kuva negwara rekuti vamwe zvikuru venyika dzakapoteredza America vatenderwe kugara muAmerica zviri pamutemo.
Within 100 days I'm going to send to the United States Congress a pathway to citizenship for over 11 million undocumented people, and all of those so-called dreamers, those DACA kids, they're going to be immediately certified again to be able to stay in this country.
Asi vaTrump vanoti America inofanira kusimbaradza mitemo ine chekuita nevapoteri.
Catch and release is a disaster. A murderer would come in, a rapist would come in, a very bad person would come in. We would take their name. We have to release them into our country. And then you say they come back.
Vamwe vaona gakava iri vari muMaryland muno muAmerica ndi Dr. Isaac Mwase vanova nhengo yebhodhi resangano rinomirira kodzero dzezvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kugara muAmerica, Red Immigrants Caucus.
Unonyatsoona kuti vatungamiri ava vane nzira mbiri dzakasiyana dzekuti vave vano gadzirisa zvinhu zvekushupa nyika ino, zvekushupa vanhu pasi rose.
Dr. Mwase vatiwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadeva mavhinga avo vaonawo gakava iri vari kuBritain vanoti rakakosha nekuti
akakosha zvakanyanya kuAmerica nedzimwe nyika pakukurudzira utongi hwejetere nekuti anoita kuti vanhu vanopinda musarudzo vazive zvizere pamusoro peurongwa hwevanhu vavari kuda kuti vavhotere.
America yasara nemazuva 12 chete kuti iite sarudzo, asi vanhu vanodarika mamiriyoni 40 nemasere kana kuti 47 million vatovhota kare kuburikidza nekutumira mavhoti avo kana kuti mail-in ballot. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.